Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu kubvumi 26 2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inogara Dare mupindura rekunzwa mhosva dziri kupomerwa gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere, avo vari kunzi nematunhu gumi ebato iri vadzingwe basa. Vapoteri vari kugara kutongogara refugee camp voyaura nenhamo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvotaura pamusoro pekupomerwa mhosva kwazviri kuitwa nerimwe gurukota remuSouth Africa, zvichinzi zvizvarwa zveZimbabwe izvi zviri kuita zveumbavha neumhondi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvanga zvakaita manyama mire nerongo mubindura kumashonaland central, apo bato reZANU-PF ranga richizeya nyaya yekuti rodzinga here kana kuti kwete vanoona nezvegwara remusangano vaSevia Kasukuwere nemunin'ina wavo anova sachigaro wedunhu iri vaDick Matthews. Musangano uyu waitirwa paBindura Country Club. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye kuita zveuori. Mapurisa anga akazara pange pachiitirwa musangano uyu sezvo pange pachikandiranwa makobvu nematete pakati pevanotsigira vaKasukuwere nevari kuti ngavadzingwe. VaMugabe ndivo vakatumira chikwata chenhengo dzePolitibiro kunonzwa nyaya yavaKasukuwere. Chikwata ichi chiri kutungamirwa nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda, uye dzimwe nhengo dzechikwata idzi dzinosanganisira vanoona nezvekuburitswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo uye amaitsitsi Muzenda nevamwe vangonzi vanonzi vakazizi. Vakambenge vanzi vatungamire chikwata ichi vaIgnatius Chombo vanonzi vabviswa uye hapana chikonzero chakati tsvikiti chaburitswa nebato reZANU-PF. Vachitaura neStudio 7 papera musangano uyu, vaMudenda vati musangano wacho vafamba zvakanaka uye vari mushishi kubuda negwaro rezvaitika. Havana kuda kutaurira Studio 7 kuti gwaro iri richaenda kuna vaMugabe here kana kuti kudare repolitibiro. VaMudenda havanawo kuda kutaura zvasungwa nevanhu mumusangano uyu, musangano waitirwa kumashonaland central uyu. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata Nyanzvi muyadzi zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge avanoti vaKasukuwere vakadonha kuchadonhawo mimwe mikono yakawanda.
VaZulu, nyaya yavaKasukuwere muZANU-PF yazokwira mutarara zvino. Yakuchindosvika kwamvura yacheka makumbo. Dambudziko guru riripo nderekuti maitiro ari kuita vaMugabe panyaya yavaKasukuwere atisiyanei nemaitiro avakaita pakange pachiitwa nyaya yamai mujuru yavamutasa yarugare gumbo nevamwe, nekuti ipapo vaMugabe havana kana kumbosikiza. Vakangoti pakanzi nyaya yakamira yakadai, vakangoita sekuda kwaiita avo vainge vatumwa. Asi rangariraika vaZulu kuti mutsauko mukuru uri ipapa ndewekuti panguva yana mai mujuru nevamwe payapaya, munotoziva imini kuti mudzimai wemutungamiri wenyika mai Grace Mugabe vaitotenderera vachitotaura ivo mbune nemuromo wavo vachibva vataura mashoko akawanda akafanana nekuti vaibva vati mai mujuru vanobata mishonga, vanoita zveuori, vanoita zveuroi zvakawanda wanda. Zvino mashoko iyaya nekuda kwekuti aibuda mukanwa memudzimai wavamugabe zvakatore mirayo vamugabe vacho kuti vafunge zvimwe pfungwa nekuti zvaive pachena kuti dzaive nyaya dzavaiwirirana zvavo vari vairi mbamavo sekugara vese kwavanoita apa hasati zvabuda pachena kuti mai mugabe pachavo chaivo vakanyatsokumira papi panyaya yavakasukuwere izvozvo zvinoita kuti vamugabe avo vatinoziva kuti pari zvino vaakuchinyanya kutongwa matongero avo ndeyekuti vanenge vachitongwa nerweseri nemudzimai wavo kunenge kune mhepo yemudzimai wavo ndiko kwavanoenda ikoko ndo zviri kuita kuti vamugabe varemerwe nekuti vangoti vangadzinge vakasukuwere chiripo ripotyo
asi muri kuona nyaya ichigumira pana vakasukuwere chetere
demo iri rikangoerera rabuda vazulu kuzanu PF havatemi rumwe rumwe saka nyaya iyi ikangotanga ikaerera yabata vakasukuwere zviri kutozivikanwa kuti inonobata vajonathan moyo hazvishamisi kuti inonobatawo vapatrick zhwao zvichingoenda zvakadaro asi painenge yakunonosvika kunana vapatrick zhwao nevamwe manje munogona kuzoona kuti ndo zvinogona kunge zviri kuita kuti zvitinetsei kuti demo neshamhu yacho zvibve zvanyatsokuuya zvakasimba simba nekuti inenge ichinobata bata mukati mukati memhuri yava mugabe
nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika vashanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition vajoy mabenge vari parunare mujohannesburg south africa hurumende inoti kuvepo kwemutemo unorambidza kuunzwa kwezvimwe zvinhu zvinotengwa kunze kwenyika kuri kubatsira kuderedza mari inoshandiswa pakutenga zvinhu zvinobva kunze kwenyika uye kumutsiridza maindastri emunyika mutoreri wenhau taurai shava anoti panyaya inotevera
izvi zvabuda pamusangano weinternational business conference waitwa mubulawayo nhasi vachitaura pamusangano uyu mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vati kubva zvakaiswa statutory instrument number 64 gore rakapera mari inoshandiswa kutenga zvinhu kunze kwenyika yakaderera uyewo mamwe maindastiri akakwanisa kuvandudza mabasa awo vamunangagwa vatiwo hurumende iri kuenderera mberi nekutora mamwe matanho ekuedza kubatsira kusimudzira maindastiri munyika
The promulgation of statutory instrument 64 by government
kuvepo kwestationary instrument number 64 kunopa makambani maindastri mukana wakakura yekuti vave nemichina mitsva yechizvino zvino yekugadzirisa zvinhu zvakasiyana siyana zvaitengwa kubva kunze kwenyika ndinofara nekuziva kuti kubva pakaiswa mutemo mari inoshandiswa kutenga zvinhu kubva kunze kwenyika yaderera chaizvo
pavabvunzwa maonero avo panyaya iyi mukuru mukuru weconfederation of zimbabwe industries vabusisa mwoyo avo vange varipowo pamusangano uyu vaudza studio 7 kuti vanobvumirana nenyaya yekuti statutory instrument number 64 yabatsira maindastiri
si 64 yakanaka kwatiri iri kutishandira nekuti makambani aakushanda yatinoti capacity utilization yatokwira by almost 30% saka izvozvo zvakanaka tinoti hurumende ngairambe ichitarisa kuti maindastri ari kushanda sei vabatsire maindastri kuti zvinhu zvinobva kunze zvimwe zvachona zvinenge zvisina kugadzirwa zvakanaka asi zvinouya kunoku zvotanga kukanganisa mashandiro atinoita munyika saka si 64 iri kutishandira zvakanaka semabusiness people ari muzimbabwe
vamwoyo vati hurumende haifanirwe kungotaura chete asi kuti inofanirwa kuisa nekukasika urongwa hunoita kuti vanoda kusima mari mumabhizimusi munyika vakwanise kuita izvi nenzira iri nyore senegal yange ichifanirwa kuratidza zvigadzirwa zvemunyika mayo kekutanga pazetf asi haina kukwanisa kuita izvi vanoziva nezviri kuitika vanoti vesenegal vakanetswa nevezimbabwe revenue authority zimra pakupinda munyika Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune vezetf kana vezimra panyaya iyi asi vamwe vati zvinhu zvakadaro hazvitarisirwe kuitika munyika iri kuedza kuda kukwezva vemabhizimusi vekunze
munhu anouya muno muzimbabwe achida kuita bhizinesi takafanira kumubata kumuremekedza chaizvo kuti kana achipinda apinde asina zvinhu zvinomukanganisa saka vekusenegal ivavo tine urombo zvikurusa nekuti zvaitika munyika yedu takafanira kuzviongorora kuzvitaura kuti zvafamba sei hatidi zvakadaro nekuti bhizinesi kana ichida kuti tiexpande asi kune zvinhu zvinotidzivira hazvina kunaka kana tichiti ease of doing business tiri kuongorora kuti chii chiri kudzivira bhizinesi kuti isakure saka izvozvo zvinoita kuti bhizinesi redu rirambe richidukupa richiita diki
Zvichakadaro, mutevedzeri wemukuru weReserve Bank of Zimbabwe vakupukile mulambo. Vanoti dambudziko rekushaikwa kwemari riri kunyanya kukonzerwa nekuburitswa kwemari munyika zviri kunze kwemutemo uye kusashanda zvakanaka kwemaindustri anofanirwa kugadzira zvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika. Vamulambo vati pakati pegore ra2009 negore ra2013 nyika yakarasikirwa nemari inoda kusvika mabhiriyoni matatu mukuburitswa kwemari munyika zvisiri pamutemo. Vamulambo varamba kuti vakataura kuti nyika inofanirwa kushandisa mari yerand yekusouth africa senzira yekupedza dambudziko rekushayikwa kwemari, vachiti dambudziko iri rinopera chete nekuita kuti maindastri emunyika ashande nemazvo uye nekukwezva vekunze vanoda kusima mari munyika. Munguva pfupi yapfuura, mamwe mapepanhau akaburitsa nyaya yekuti vamulambo vaive vati nyika inofanirwa kushandisa mari yekusouth africa. Musangano weInternational Business Conference unoitwa panguva yeZITF uine chinangwa chekuti vemabhizimisi vazive mitemo yehurumende maererano nemabhizimisi pamwe nemaindastiri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vapoteri vari kutongogara refugee camp vanoti vakatarisana nematambudziko akasiyana siyana uye kunaya kwemvura yakawanda gore rino kwakaita kuti dzimwe dzimba dzavo dzidhirike. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhunha dzavo, vapoteri vanogara pakembi vanoti vari kuwana zvekudya zvishoma, vana havasi kuenderera mberi nedzidzo, pane rusarura uyewo kuwanda kwemvura gore rino kwasiya vari mumatambudziko makuru. Vaabednico Amini vakabva kuDRC uye vava nemakore gumi vachigara patongogara refugee camp. Vaamini vanoti nekuwanda kuri kuita vapoteri vari kubva kuMozambique zvekushandisa pakemba apa zvinosanganisira zvekubikira, zvekufuka nepekurara zvave zvishoma.
As from 2015 we never get anything. So we are like
kubva muna 2015 hapana chatakawana kunyangwe mapoto ekubikira atiri kushandisa, asakara zvekuti chero kwashandisa kubika tiri kutambura.
Mukuru anoona nezvemagariro evanhu patongogara refugee camp vamishekusengeya vanotiwo mvura yakanaya yakawanda gore rino yakakonzera kudonha kwedzimba dzevapotori ava dzinosvikasana nemakumi mashanu.
We experienced two main rains this year and a number of houses were destroyed.
Takava nemvura yakawanda gore rino, dzimwe dzimba dzikaparara uye kuvaka zvedzimba idzi zvinoda mari yakawanda. Takaitawo dambudziko remafashamu sezvo tiri 100 meters kubva kuna save uye 100 meters kubva panochengeterwa mhuka, saka mhuka dzakadai senzou dzombopinda mukempu.
Nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika, vazenge yavanotiwo vana vazhinji vakapedza zvidzidzo zvavo zveolevhu vakabudirira kubva makore maviri apfuura vakangogara pasina chavari kuita. Vana vepakambai vaimbobatsirwa kubhadhara mari dzechikoro neUnited Nations High Commission for Refugees, asi vazenge yavanoti mari idzi dzave shoma. Kunyange hazvo vagari vachinyunyuta nemadhora gumi nematatu avanopiwa mwedzi wega wega nerimwe sangano rakazvimiririra kuti vabatsirikane, vachiti shoma kurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, amai Priska Mufumira vakaudza vagari ava kuti masangano anobatsira hakwanisi kutarirwa rubatsiro rwavanopa. Vamufumira vakakurudzira kuti vanhu vazvishandire kuitira kuti vasararama nerubatsiro rwehurumende nemasangano akazvimiririra.
Even ini ndiri kumba kwangu, I can't expect the NGOs to give me everything zvandiri kuda. Vanondipa pavandipira ipapo. Government to compliment or nepa ta compliment. But what we need to encourage among ourselves, which gives us dignity as individuals, is to be self-reliant.
Tongogara refugee camp ine vapoteri vanosvika zviuru zvisere nemazana mapfumbamwe ane makumi masere nevaviri, vazhinji vacho vachibva kunyika yeDRC. Vamwe vapoteri vari patongogara vanobva kunyika dzakadai seMozambique, Burundi, Rwanda, Mali, Ethiopia, Ivory Coast nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909am 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Marori gumi akatakura chikafu chiri kunyanyudiwa kuBurundi adzokera muguta guru reRwanda mushure mekunge vakuru vakuru vehurumende yeBurundi vaarambidza kupinda munyika yavo vachiti vari kutya kuti zvinhu zvinogona kusagadzikana. World Food Program muBurundi inoti motokari idzi idzo dzakatakura matani mazana matatu ebeans ekubatsira zvarwa zveKongo zviri muhupoteri nevamwe vari kubatsirwa nesangano iri dzakamiswa pamuganhu wenyika mbiri idzi nemusi wechishanu chapfuura uye dzadzokera kuguta guru reRwanda reKigali. Gwaro raburitswa nesangano reReporters Without Borders nhasi rati kufambiswa kwemashoko kwakasununguka mupasi rose hakusati kwamboiswa parumananzombe zvakadai. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu iri ranongedzera zvikuru kunyika dzine utongi hwejekerere senzvimbo dzakadzikira pakufambiswa kwemashoko kwakasununguka. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kushoropodza vatongi vematare vakapa mitongo yakapikisa mutemo wavo wekurambidza kupinda munyika iyi kwezvizvarwa zvinobva kunyika dzine maMoslem akawanda uye kuderedza rubatsiro runopiwa kumaguta anoramba kushanda nevashandi vehurumende vanoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kusanganisira mumiriri weZimbabwe munyika iyi vaIsaac Moyo zvaramba mashoko akataurwa nezuro kuvatori venhau negurukota rinoona nezvemapurisa muSouth Africa vaFikile Mbalule kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutiza muchiuto uye ndizvo zviri kupara mhosva hombe munyika iyi. Mumashoko avakaburitsa nezuro vachipindura vaMbalula vaMoyo vakati hurumende yeZimbabwe haibvumire vanhu vayo kuita zveumbavha nekudaro mutemo unofanira kutora gwara rawo pose panenge pakafanira. Asi vakatiwo havatambiri zvakawanda zvavanoti hazvina umbowo zvakataurwa navaMbalula izvo vanoti zvakataurwa pasina matano ekutsvaga chokwadi chizere. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum vatinotenda mambeu vanoti vanoshorawo zvikuru mashoko akataurwa navaMbalula aya vachiti anogona kukonzera kurwiswa kwevana veZimbabwe vari muSouth Africa. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamambeu avanoti mashoko avaMbalula aya anogona kukonzera kurwiswa kwezvizvarwa zveZimbabwe.
Chokutanga ndechekuti mudzimu wakupa chironda watinunzi zvikuzve. Kusumuka kwatakaita mukati menyika yechizvarwa tichizopotera mukati menyika ine South Africa nouzhinji hwedu ndozvoita senge yava mhosva. Asi chikumbiro chataita kuna minista vaMbalula mubasa ravo ravakapinda mazuva ano ari pedo pedo aya tangopfuura aya ndechekuti dene vasiya kuti zvavanongohwa zvemahwira hwira kana zvatingati dia hostok vobva vaenda nazvo pamhepo votora kunge chokwadi zvobva zvaiswa pasi rese kana kuti international community zvinosvibisawo mazita evanhu vamwe vanenge vakanaka. Asi tiri kuti kana vane umbowo hwekuti kune vanobva kuZimbabwe vakanga vari muchiuto vavanenge vabata ivowo vane nzira dzavanadzo pakati penyika yeZimbabwe neSouth Africa tinoziva kuti pane kudzidzana kuripo. Saka kana pane dambudziko rinenge rakadaro vanenge vachifanira kutora maofficial channels kuadressa. But so far as we can say tinongoona kuti nhau yavari kutaura haina chokwadi chakanyanya nekuti kana isu hatisati tatombomaho mashoko ari kutaura tadomanzirawo pavari kuti vari kuti kune vanhu vari kusiya basa rechiuto vachiuya muno kuzoita zvisiri pamutemo.
Asiwo imi sesangano muri kuonawo sei raramo iri kuitwa nevana veZimbabwe tichinzwawo vamwe vachitaurawo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupindawo mukupara mhosva dzakasiyana siyana.
Zvatinotaura ndezvekuti kungava tingaenda kuAmerica tinowana mhosva dzingopariwa. Iwo majera ari muno tikanoita statistics tingawana here kuti majera aya akazara nevana vekwedu. Zvinogona kunge zvisina kumira zvakadaro. Asi tiri kuti naivowo vana vekwedu ngavaregere kuita mabasa asiri pamutemo. Asi chikurukuru chinokunda zvose kuti mutemo ngaushande basa rawo. Panenge papariwa mhosva vanenge vapara mhosva ngavasungu. Kana kweduwo tinawo majere futi ane mamwe manationality anenge akasiyana mukati mawo. Asi tinozodzoka tokurudzirawo vana vekwedu especially vakauyawo muno kuti ngavagone kugara zvakanaka nevanhu vemuno kuita kuti nesuwo tigokwanisa kugarawo navanhu zvakanaka.
Mune matanho amati maitawo here pamusoro pemashoko iwo avambalula?
Tanga tichigadzirirawo kuti tigoishuwawo press statement. Asi taida kuti titaurewo nehofisi yavo. Vatipewo umbowo hwavo pamashoko. Nekuti kana tichinge tava neumbowo tinobva tazivawo kuti kana taakutaura tingataura tichienda kupi. Uyezve kutobva tava necommon ground tingaigadzirisa sei nhau yevanhu vekwedu vanenge vachibva kuarmy, especially sekutaura kwavakaita vakati kune vanobva kuarmy vachive vachiita basa rakadaro. Saka tinozosimudzanawo nehurumende yekwedu toona kuti tingabatsirana sei tichienda mberi.
Kone muzinda weZimbabwe muSouth Africa, Zimbabwe Embassy, mati mamborowanawo masoro here pamusoro penyaya?
Tanga tisati tagara navo pasi kuti titaure nezvenyaya yacho, asi ivo vakaisa statement vachitaura kuti nhau iri kutaurwa navambalula inenge yakazara manyepo haina chokwadi chakawanda. Saka tinoona maonero akafanana navaIsaac Moyo vanotimirira vari kuEmbassy muno muSouth Africa yakamirira Zimbabwe.
Ava vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum kuShamepi kuAfrica vatinotenda mambeu vari parunari muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Hezvino zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi yeCastle Premier Soccer League. Cholocho 1, Highlanders 2. Ngezi Platinum 2, Capes United 2. Harare City 0, Bulawayo City 0. Bunty Rovers 2, Wange 3. Chapungu 1, Yada FC 1. ZPC Kariba 2, Shabani 1. Zvichakadaro, chikwata cheCapes United chaiswa mugungano risina kunyatsooma mumini league stage yeCAF Champions League zvichitevera mubatanidzwa wezvikwata waitwa Maskati nevesangano reConfederation of African Football. Mutorerwe nhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti makepekepe iri kusangana nezvikwata zvipi.
Ma Green Machine aiswa mugungano rimwe chete neZamalek yeEgypt. Au Ali Tripoli yekuLibya pamwe neUSM Alger yekuAlgeria mumakundano ayo asara zvikwata 10 nezvitanhatu zviri kurwira mukombe mukuru uyu. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvichabudirira kuenderera mberi nemakundano aya ayo achapera musi wa 5 mbudzi apo pachatambwa mutambo wechipiri wefinari. Chikwata chavangatye mugungano iri iZamalek yeEgypt iyo yakatora mukombe uyu kanosvika kashanu. Vanoongorora zvemutambo wenhabvu vanoti Capes United haina chekutya muzvikwata zvavapiwa sezvo kusvika pavari pari zvino kwaratidza kuti vanokwanisa kukwikwidza zvine mutsindo. Mushure mekubuditsa shumba yeTP Mazembe, vatsigiri vemakepekepe vane chivimbo chekuti maGreen Machine achadambura zvikwata zvavapiwa izvi. Muongorori wemutambo wenhabvu vafarai kambamura vanoti gungano iri harina kunyanyooma vachiti ivo maGreen Machine anongoda kukunda mumitambo yavo yese yepamusha kuti vaenderere mberi nemakwikwi aya.
Kupreswa Capes United harina kuoma, chingodikana kuti ngohwina magame akuti qualify kuenda kunext stage. Ndaona vachikwanisa kukunda koza Capes United tomira naye tovimba naye.
Mumwe muteveri mukuru weCapes United vaPhilip Muswe vanoti vaitovhunduka dai vanga vachitamba neBarcelona kana Real Madrid kwete vana Zamalek au Ali nana USM Alja. Mumwe mutsigiri wema Green Machine vatendai mushangwe vanoti zvikwata zvapiwa zviri kutotya makepekepe mushure mezvavakaita TP Mazembe.
Hapana timu imo Africa dziri kutotya kuti timu yeba namba 45 inorova timu yeba namba 2.
Mitambo yemagungano eCup Champions League iri kutanga musi wa 12 Chivabvu, apo Capes United inofarira kutanga nekukunda apo vari kusangana neAl Ahly Tripoli kuLibya. Vanoisa mari muchikwata chemakepekepe vafara ijere vanoti chinangwa chavo ndechekukunda mugungano iri nekusvika mumakota finari emakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, izvo zviri kunzi zviri kupara mhosva dzeumhondi nekutorera vanhu zvine chisimba motokari dzavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, musakanganwe kuti bata paWhatsApp. Kambo sendekera kubva kuna Ja Praiser ne mafikezolo tabatashuka kumagumo echirongwa chedu. Sezo nguwa idea pera regaiti mbotari samusure na osha kare. Zanu PF ino garadare mbindura nasi regunzwa mosha dzirikupomerwa gurukotare zvematunhu vaSevia Kasukuwere nemningina wawo vaDick Mafios. Idzo dzineche kuita nekuda kupidigura vamugabe nechisimba. Vapoteri varikugara kutongogara refugee camp voyaura nenhamo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvotaura pamusoro pemhosva dzadziri kupomerwa yekuti zviri kuita zveumbavha muSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele. Thank you.